izvi kutaura kuti tinoda kuvandudza zviri maererano nesarudzo pamwe neupfumi hwenyika zvinhu zvakarasika. Hapana munhu ati anyatsotaura kuti ndezvipi chaizvo zviri kuda kuvandudzwa zvinoenderana nesarudzo. Zvinhu resadec isu takaisa zviga zvese zvinobatanira zvesarudzo zvakatarwa nesadec mubumbiro redu remitemo yenyika. Takwira nezvinhano gumi nezvisere panyaya dzekuti mabhizimusi aite zvakasununguka panyaya dzekuwandudzwa kwezveupfumi. Hatinongonzwa vanhu vachitevedzera kuti vanoda kuti zvinobata nyaya dzesarudzo zvivandudzwe, asi havataure kuti ndezvipi zvacho zvavari kuda kuti zvivandudzwe.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wepolitibhiro yebato ravo muHarare nechitatu. Asi MDC Alliance inoti mashoko aya anoratidza kuti ZANUPF haina kuzvipira kuita sarudzo dzakachena. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinobata nyaya dzesarudzo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa, vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe munyika pasina anenge achigunun'una.
Tokutaura isusu kutukuda diaspora vote inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kusouth africa vanotenderwa kuti vavhote, zvinotaurwa muconstitution per section 76. Tokutaura kuti voters roll ngaicherechedzwe kuti iva transparent. Tokutaura zvakare kuti matv nemaradio anobhadharwa nevanhu mataxpayers ana ZBC nemaradio ese ave ivo asingaonekwa achifevhera ZANUPF. Tokutaura kuti nzira inoitwa yekudaidzira maresults ive nzira yakatsetseka inowirirana nezvinotaurwa muconstitution. Tokutaura kuti mitemo yedu yemaelections ngaiwirirane nezviri kutaurwawo muconstitution zvakare. Tokutaura kuti ngapaitwe census pasati paitwa delimitation. Tokutaura kuti isusu mapurisa, vatongi, vanoshanda, maticha zvese zvisaonekwe zvichiitwa captured nezanupf.
Vamunangagwa vanoti vari kutarisira kuti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemuna 2023 pamwe nesarudzo dzechipiri dzemabi elections dzavakati dzichaitwa muna kurume gore rinouya zvichitevera kufa nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika neMDCT inotungamirwa navadouglas Muonzora.
Tinoda kuvasashanga pamabi elections uyezve tigovana kasha pamaharmonized elections.
Asi Muzvare Mahere vati zviri kutaurwa navamunangagwa ndezvemugodzi matsuro sezvo bato ravo rine rutsigiro munyika yose. Vati hurumende yavamunangagwa iri kukundikana kusimudzira upfumi hwenyika zvichapa kuti veruzhinji vasavhotere bato iri.
Munhu wese kumamisha, kumataundi, kumacities, maprovinces ose vanhu vese vari kutaura kuti ngaapinde hake mukomana. Saka takatarisa izvozvo tichionawo zvakare mararamiro ari kuita vanhu, kutambura kuri kuita vanhu, kusafara nekutonga kwavamunangagwa. Tikutoona kuti hapana kana weye kuti vangakunde muna 2023. Muna 2023 munhu wese ari kuti ngaapinde hake mukomana, vana vaende kumabasa, vana vaende kuzvikoro, tidye tichiguta, tive neupenyu hwakanaka semazimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vanoti hapana musiyano pakati pehurumende yemushakabva Robert Mugabe nehurumende yavamunangagwa pamabatirwo enyaya dzesarudzo.
Vangave veSADC, vangave veEuropean Union namamwe maboka akazvisiyana nemasangano akazvimirira oega muno muZimbabwe, vose vakataura kuti mafambisirwo esarudzo haana kunyatsoti haana jekerere kana kuti haana kufambiswa zvinogutsa vazhinji. Mafambisirwo anoitwa zvinenge zvabuda musarudzo kubva kumapolling stations kana kuti kunzvimbo dzekuvhotera kunyanya kumareserva ane chitsotso chiripo. Mashandiro anoita venhepfenyuro yeZBC inove nhepfenyuro inofa kunge ichiburisa chokwadi nekutaura zvinofungwa nemunhu wese haana kunyatsomira zvakanaka. Nyaya dziya tinoti mapostal vote kana kuti vaya vanofana kuvhota vangave mapurisa kana vashandi vehurumende kana masoja vane dzenge vachiita basa musi wesarudzo haana zvakare jekerere.
Vamukundu vatiwo iyo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC pachezvayo inotodawo kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti pasave negakava rine chekuita nesarudzo sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika.
Iyo ZEC yacho yakandengendeka pakutaura kuti maresults akanga akamira sei mutungamiri wenyika. Takaudzwa manhamba akasiyana siyana kana nanasa pana anoziva kuti namba chaiyo yakahwina nayo navamunangagwa ndeito saka pane zvakawanda zvinofa kuti zvigadziriswe sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzisazobudise makakatanwa seatiri kuona dzisazoburitse kunetsana mukati kwemapato anopikisa nebato rinotonga kana kunvhunga mupopoto dzatakaona muna 2018
hatina kukwanisa kutaura nasa chigaro wezek amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo asi amai Chigumba vakamboudza studio 7 nguva yapfuura kuti basa rekuvandudza mashandiro ezek rinoitwa nedare reparamende kwete nekomisheni yavo sarudzo dzose dzakaitwa kubva pakavambwa bato remdc muna 1999 kusanganisira sarudzo dzekupedzisira dzakaitwa muna 2018 dzinonzi nebato iri dzakabirirwa nebato rezanu pf uye dziri kungoitwa bato iri richingochema chema nguva dzose kuti pane zvinofanira kugadziriswa asi zanu pf ichiramba yakaisa zvimiti munzeve asi bato rezanu pf rinoti rinokunda zviri pachena musarudzo nguva dzose ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas Chiripasi.